atinofara zvikuru nezvataona arere pamusoro rehaikoti richiita pazvara nhasi. Iri ngobhilisi yedu kubva pekutanga chaiko kuti izvo mhosva vanga vasina. Takatoshamisikawo vachibatwa nemhosva, and dzinhuwo zvakatitambudza vachibatwa nemhosva, asi nhasi tava nomufaro vachibatwa vasina mhosva, vosununguka. Obviously zvinorwadza kuti vatora nguva yakareba vari muusungwa nenyaya yavanzeri kana vasunungurwa pazvara nhasi.
Asika vamwe vari kuti zvaitwa nedare repamusoro zviri kuratidza kuti matare anoshanda pasina zvekupindira zvematongerwo enyika zvanga zvichitaurwa nevamwe. Munowirirana nazve?
I think tiri kusanganisa nyaya. There are times dzekuti vanhu vanoitawo feeling iyoyo yekuti haa apa nofunga zvematongerwo enyika zviri kupindira, haa apa chokwadi hapana. Ende pamwe pacho pamwe varigona kunge vachibhalansisa, asi ini sedzeka handigoni kutaurika maererano nenyaya iyoyo, nokuti mangwana ndenge ndakufanira kuti ndiende pamberi pedare iroro. Chakakosha chandoda kuti titaure nezvacho inyaya yokuti akati tekutanga katiri kuona maconvictions ezvematongerwo enyika achiitwa overturned kuhigh court, votipa zvino mubvunzo wokuti saka kumajustice court tiri kutsvagei? Toramba here kuenda kumajustice court nekuti ndiko kwatiri kuona maconviction ari kuuya aizosendekwa parutivi kuhigh court?
Tichitarisawo idzo nyaya dzekupesvedzera mhirizhonga, tinoona vakawanda vanobatwa nemhosva idzodzo. Bumbiro remutemo rinoti kudii chaizvo?
Totoshamisika kana munhu onzi apesvedzera mhirizhonga mushure meunge munhu apedzera kuti handei tinodemonstrata. Bumbiro racho remutemo rinotendera kuti kana munhu paine chaasiri kufara nacho ane kodzero yekudemonstrata. Masvondo macho maapfuura takaona amai Beatrice Mutetwa vachipanda vega zvavo vakasimudza placard vachikomplena nenyaya yemarecalls ari kuitwa navachabangwaya, vachiti makakutyora kodzero dzedu paererano nekuvhota kwatakaita. Idemonstration yavakaita vega and zvinotenderwa. Takaona lastime vaiti Sitamukarembwa vachinge vakondiswa nekuti vakanga vademonstratira nyaya dzecorruption paya vakanzi vari kupesvedzera mhirizhonga nekuti vaigona kupesvera vateverwa nevanhu. Kuteverwa nevanhu haisi mhosva kana uchidemonstrata, nekuti vanhu naivowo vanogona kuita se kukutevera ende vanobvumi kodzero yekuti vava vanodemonstrata. Asi zvekuti vanhu vaomese kuti tadhemonstrate ndizvo zvatiri kushora, nekuti bumbiro redu remutemo rinotova nedemonstration as a right.